Vava ndemubvunzo wamabvunza wakanaka zvikuru kwazvo kuti muri kunzwa kuti kuSouth Africa kwawanikwa chimwe chipande zvekare checovid-19. Regedzai ndijekesere vateereri venyu kuti kana tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavariants ari kungonyukawo zvawo, asi nekuti iri kuramba ichipararira.
Chiimbomirai Dr. Guni, mhando itsva iyi iri kuramba ichipararira kupi chaizvo?
Yapararira kumaprovhinsi ese ekusouth Africa, uye yabuda musouth Africa yava kune dzimwe nyika taakuiona kune mamwe maeuropean countries, yasvikawo kune dzimwe nyika dzemuafrica kunyanyanya dzekusouthern africa, taakiiona zvakare yayambukira yava kuasia, uye iri kuramba ichipinduka ichiita mamutations iwayo, zvinoreva kuti taakuityira.
Variant iyi kana kuti mhando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakalistwa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa neWorld Health Organization kuti mavariants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern, kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese weWorld Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira, uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura, uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho che C1.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa, uye chaakurakidza zvekuti chiri nyore kutapurira imo muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa, ari kuramba achiwanda, zvinoreva kuti zvaakutyisa. Somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona nedelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvesainzi ndeyekuti delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant, kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo mudelta variant imomo, zvekuti kana yaakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamaseus emunhu, yokurumidza kupararira muviri wemunhu, uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekusouth Africa ichinonzi C.1.2 tiri kuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete nedelta variant. Ndosaka maakuona kuti zvaakutaurwa. Asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi, chipande chakatoonekwa chikarejistwa mumwedzi waMei gore rino. Saka chipande chagara chiripo, asi zvachaakuita ndo zvataakutya nazvo. Ndosaka maakuona kuti zvaakubuda kuruzhinji rwevanhu. Regai ndidzokorere zvakare kuti vanhu vanofanira kuziva kuti mavhairasi itsika yavo yekuti anoita mamutations. Kana vhairasi yavapo ine one goal kana kuti ine objective imwe chete yekuti irambe ichipararira, ichibereka, ichiwanda kuti irambe ichirarama. Ndosaka ichiita mamutations. Mamutations aya inenge ichiita kuti ikwanise kupinda mumahost ayo kana kuti muvanhu zvinyore, uye ikwanise kuramba ichipararira isingaurayiwe nedziviriro dzatinenge tiinadzo panguva iyoyo. Tatenda.